manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo ndira 14/2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti mashoko emutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa ekuti zvizvaro zveZimbabwe zvitsiyane netsika yekuchema nezvirango uye kusiyana nemhirizhonga mashoko akanaka chose anoda kuteverwa nezviito.
Mashoko iwayo avamunangagwa pamusoro pekuti vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo. Mashoko makukutu nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo
vakawanda vokurudzira hurumende yavamunangagwa kuti isadzamba-dzamba panyaya yegukura hundi vachiti vamunangagwa vanofanirwa kushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose Muchirongwa chedu chechitendero, nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wandi weStudio 7 naPastor Crispin Masuka vari muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisiyana netsika yekuchema nezvirango uye kusiyanawo nenyaya yemhirizhonga mashoko akanaka chose asi anoda kuteverwa nezviito Bepanhau reSunday Mail rinoti vamunangagwa vakaudza musangano wemadzishe mashoko aya nezuro kugweru Kunove kutsauka kukuru kubva kurwiyo rwehurumende yeZANU PF rwekuti zvirango ndo zvauraya nyika. Vamunangagwa vanonzi vakatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusiyana netsika yekuita zvemhirizhonga munguva yesarudzo vachiti vanhu vanofanirwa kubatana nekugarisana kunyange hazvo vaine maonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhinga pamusoro pemashoko avamunangagwa.
Mashoko iwayo avamunangagwa pamusoro pekuti vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo mashoko makukutu nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo asi kuondonga nyika pamatongero huori chizivano uyezve kusagona basa ndozvauraya nyika kwete zvirango zvinenge zviri muziroto zvevanhu
tinonzwa zvakare vamunangagwa vakataurawo pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti vanhu vanofanira kudzidza kugarisana kunyange muine maonero akasiyana muchitarisa mamiriro eZANU PF nezviri kuitwa navamunangagwa zvii zvamungataura tingati here vauya nezuva kana gwara idzva muZANU PF
hapana gwara idzva riripo shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka asika muromo hauzarirwi nerwizi chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitendedzwi kureva kuti vamunangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa vanenge vaita mhirizhonga vasungwa iko zvino munguva yapfuura tiri kunzwa kunzi nzvimbo dzakasiyana-siyana kuri kuitika mhirizhonga kuepoti muHarare kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo asi vanhu ava havasi kusungwa ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa chepiri vamunangagwa ngavataurire vatsigiri vavo muZANU PF yavo kuti vasiyane netsika yemhirizhonga nekuti tinoziva kuti iko zvino tichienda kusarudzo mhirizhonga yakanyanya inobva kune vari mubato riri kutonga vanenge vachiti ivo havasungire mapurisa uyezve hapana chinovawana. Saka mashoko avamunangagwa vaita musiya paduku. Ngavataure vatiratidze tione vanhu vachisungwa vachienda kumadzijeri toziva kuti zviro kwazvo mhirizhonga haidiwo. Zvakarewo vaya vakaita mhirizhonga yakaomarara panguva yapfuura kusarudzo dza 2008 vakaponda vanhu vakaita vanhu zvirema vachivhuna makumbo vachidimura maoko. Vanhu ivavo vanozivikanwa ngavasungwe vapinde mumajeri tochizoona kuti zvechokwadi vamunangagwa vanorevesa pakutonga kwavo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Thanks Blessing Zulu. Good evening Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday.
Vakawanda vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba-dzamba panyaya yegukura hundi vachiti vanofanirwa kushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechu likaZulu nechikumbiro chekuti vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbovemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yedhumbu chena commission pamwe neyezhambakwe commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vamunangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistory yenyika yedu. Hatava nekwari tiri kuda kuenda, haigoni kuti iswe pasi pekapeti. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike and nyaya iyi isvitswe kumagumo.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Takatarisa basa remukuru wenyika, bane chitsvambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa, ingozi chanesa nyika yesenzo. Ichavanesa ivo nenyika yeseZimbabwe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika, apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. VaMaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru, vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbovemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tikuona taka vakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi vavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikonzi ngave mapaikonzi, tikatoshamisika. Asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika. Saka tikona sekuti vanogona kunge vaine rimwe navamugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi.
VaBatla Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Zvinongu chimwe chingazoda chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakakanganisika idzi dzemumatebeliland nemumidlands, kuti kungava kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepundutso iri nani, vaine upenyu huri nani. Nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikurusa nenyaya yekukura hundi.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987, apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheUnit Accord pakati pebato rezanupf nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira iwo sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, mukoma Clarice.
Tinokutenda mukoma Blessing TV kuzhinji reZimbabwe. Makadi zvenyu tinokutambira zvichiti makorokoto gore idzva ra-2018.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichifunga kuti vose vanoteerera chirongwa chedu vari kukomborerwa. Mukoma Clarice, pane chirongwa chamava muchiita imi chekukurudzira vechidiki kuti vange vachivhota. Mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita?
Zvinhu zvechirongwa zvedu zviri kufamba zvakanaka. Isu seve Platform for Youth tiri kubatirawo pamwe chete zviri kuita mamwe masangano akawanda akazvimirira ega nemapolitical parties kuti gore ra-2018 rinotatanga rine kuchange kune maelections atinoti harmonized elections. Asi isu seve chidiki tiri kuona kuti makore mazhinji apfuura apo vechidiki vechidoko vazhinji havanga vasingaonekwe muvoters roll uye vaionekwa muvoters roll vacho vanga vasingazovhoti. Saka pachirongwa chatinenge tichiita tiri kufamba nacho isusu chakatanga muna October pakatanga maprogramu yezek yemabvr mobile registration, tiri kufamba tichida kukurudzira kuti vechidiki vasvaye kana reason yekusanoregista kuvhota. Asi isusu seplatform for youth development tiri kutageta kunge tichikwanisa kuti pachabuda voters roll kwekutanga, ratingati draft rekutanga, tinge tamobilize mayouth nevari kuvhota kwekutanga vanosvika 200,000 kumanikaland province, tichizvita nechirongwa neproject yedu yatinofamba nehashtag inonzi muganga wedu 2018.
Muganga zvinoreva kuti chiapa?
Tiri kumandau kuchipinge kana zvikanzi muganga zvinenge zvichitadza vanhu vanonzwisisana vekuti kana patwaya umwe munhu anobva kunze kwavo ivo vakabatana kana achida kuvakanganisira vanokwanisa kumurwisa. Saka itsi izwi rinotaura kubatana kunzwisana asi richireva muchidimbu community.
Matimi muda kuti vechidiki vakawanda vange vachinyoresa kuti vazokwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Izvi muri kuzviita sei chaizvo? Munee muchienda padunhu padunhu here zvinofamba sei?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kutageta mawadzi. Tine vakomana nevasikana vatinoti mamobilizers kana mavolunteers edu vanenge veishanda peward. Isu manikarend yese tiri kutageta mawadzi atakabata apo nepapo anosvika 200. Muwadhi rimwe narimwe vakomana nevasikana ava varishanda navo vanenge vachifamba mudzimba vachiita door to door. Vakaona vanhu vatinoti mapotential registrants votaura navo vovanyengerera kuti vazive kuti kuvhota kwakanaka, vazodaro vovataurira kunenge kuine the next registration center. kana vasvika kune chisine vofamba navo kunovabatsira kuti vanoregister. Izvi tiri kuzvita nekuti mutsvagurudzo dzatakaita dzinoratidza kuti vechidiki kana vasina kupihwa tinoti madrives vasina kunyengetedzwa vanongofunga zveupenyu hwavo nekungofara vasingaoni sekuti nyaya dzekunovhota dziri kubatsiridza nekuti vane zvinyunyuto zvakati wandei ndozvatinenge tichiri pakushanda kwatiri kuita nekuvakurudzira kwatinenge tichatinenge tichivataurira kuti aiwa nekuti mayouth ntist akapinda kuwanda mayouthzve ndiwo ane energy ano achiri neramangwana risati rasvikwa ndo vanoti kana vakatorejesa kuvhota vakavhota zvinokwanisa kupa shanduko munyika uyezve vanenge vachidawo kuti zvizoitika vatungamiriri vanenge vaakuvaremekedza nevanoziva kuti vanenge vakapatisipetawo pakuvhota.
Saka zvii zvimwe zvamuri kuita kukurudzira vechidiki ava? Muri kuita mitambo here kana kuti munovaunganidza sei?
Tine zvirongwa zvakawanda wanda. Zvimwe zvezvirongwa zvatinoita nezvekuti tiri kuda kutsvaga nzira dzinoti dzinokwezva vechidiki sekuti mudzimwe nzvimbo zvitinoti macultural arts festival patinenge tichitsvaga mitambo yechinyakare inonakidza semuchongoyo semubakumba sevechidiki vamwe vanenge vachiridza zvemazuva ano zvezvatinoti mazim dance kuti vechidiki vakwanise kukwezva kuuya. Chechipiri chedu tine mitambo yemabhora echikadzi netball mabhora echirume soka zvingodaro mitambo yatinoti vanhu vanenge vachiuya voratidza maslips avo vakarejista kuvhota. Asi tinenge tichiita mitambo iyi kudhuze dhuze nekunenge kuine registration center tinenge tichiti apo vanhu vari kutamba vamwe tichivataurira kuti vafarire kunovhota kana vabvuma tovabatsira kuvapa proof of residence nekuti tinenge tine mavr9 form maforms atinenge tinawo asiri kushandisirwa pamwe chete nemamwe masangano makurukuru akafanana nezesni kana erc ndovatinenge shanda nawo. Saka tinenge chiti kana tatokwanisa kukwezva wechidiki umwe kuti anorejista vachinge vawanda tovabatsiridza kuenda panext registration center voregister.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu.
Toda kutenda vateere chiti aiwa tese ngatibatsirane kana tichinge tarejista kuvhota ndokutinge tiine chekuita nekufambira mberi kuita nyika yedu.
Avo vanga vari mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Iye zvino tombonzwa huri kure yechitendero yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka vari kuPennsylvania muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Sechi yedu inonzi Church Without Walls, kana Church isina madziro, Zimbabwe North America Province, yane 7 years ichi operator. Ino cover across the United States and Canada. It's a teleconferencing church yatinosangana mazuva ese panguva dzakataro.
Kana muchiti teleconferencing, zvinoshanda sei? Mukatiudza kuti zvinoshanda sei?
Kana tichiti teleconferencing, tine a common number, telephone number, yatinofona tese topinda anenge afona panhamba iyoyo, anopinda totonzwanana sezvatiri kuita izvi.
Ndinonzwa kuti pane chimwe chirongwa chamunoita chinonzi patsime. Mungatitauriravo kuti zvinofamba sei?
Hongu, patsime chirongwa chatakatanga ndaona kuti nyika dzine idzi, how can we create home away from home, kuti tichitandare tichikwanisa kuita ingangonzi group counseling, nekuti loneliness mukati menyika dzine dzine mastress anowanda. Saka ipapa taizodaidza maprofessionals vakasiyana-siyana, for example madoctors, maprofessors, kuvachiuya tine matopics atinotaura nazvo.
Munenge muchishandisa mutauro upi
zvikuru sei tinenge tichishandisa Shona. Plus tine children's ministry yatinoita Saturday yega yega. Vana vedu kuno zvinonetsa vazhinji vacho havazive Shona. Saka tineiita neEnglish.
Ndinoona zvepanapa kuti pane zvamunoda kuita kuZimbabwe. Chii zvamuri kuronga apa?
KuZimbabwe uku ndingati chakatisumudza chaizvo mumwe wedu Solomon Tembo paakaita makwikwi eumeya muAllentown is the third largest city muno muPennsylvania. Akatiita kuti atimutse kuona kuti redway kuna matacheta hakuna kukwana tichingozvinamatira nekuti bhuku kuna James inoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Tikati how can we give back kumusha kwedu? Saka takaita urongwa hwekuti titotuma ivo vaSolomon Tembo kuti vaende kuZimbabwe vanoonana nevakuru vehurumende.
Ya tina vaSolomon Tembo parunare apa. Vatembo, ndimi muri kuita rwendo, munoenda rini kumusha?
Ndiri kuenda kumusha musi weMonday, this coming Monday. Ndinoonana nevatungamiri venyika vekuZimbabwe.
Vamunotarisira kunosangana navo ndivanani?
Ndiri kutarisira kusangana neiye mukuru wenyika, Comrade Emmerson Mnangagwa, is honorable. Then ndozoonawo vakaita seminister of foreign affairs ne minister of industry, minister of mines. Ndokwatiri kunyanya kuda kuenda ikoko because ndokuzvidwa kubva nechechi sina madziro. Iruda kuinvesta kufarming kunyanya. Saka ndokwatinenge tichitarisira kuti tisangane nevakuru vakuru vemabato iwacho.
Saka munenge muchitarisira kukumbira kana kupiwa zvakaita sei?
Chavari kuda kuti ndinyanyokumbira vechecho isina madziro ifarm. Vari kuda land vagone kuita maprojects avada kuita awa achazobetsera hurumende yeZimbabwe, achibetserawo vana vatinawo muZimbabwe vasina pekugara, vasina zvavari kuita, vasina chikoro.
Chingatarisirwa nevana vomuZimbabwe kubva kwamuri chingava chakaita sei?
Vana vekumba vekuZimbabwe vachatarisira upenyu hutsva, upenyu hwausati wamboona. Munoziva kuno seiva vachikutaura navana baba Masuka vari kutungamirira Church on the Move, like they told you kuti inonzi church isina madziro. Saka inokata vanhu vari all over the world, kungave kuAustralia, kungave kuno kuNorth America. Vana ivavo vachaita sezvavari kuita kuno. Kuno vari kubetsera vana vekuno kuti vapinde muzvikoro, vachivabhadharirawo mari, vachivasponsa, vachivapa chikafu. Ndo zvavari kuita vechechodze po. Saka vakandiapurocha vakati ko tingatadzawo kuitawo kuZimbabwe sei. Vana vedu vari kuchitwa kuZimbabwe, ivo vana vekuno tirikukwanisa kuvasponsa. Saka imi Matembo chendai munovaudza kuti isu tinawo maresources ekusponsa vana vari kuZimbabwe kuti vaite sei vakwanisewo kuwana upenyu hwakanaka mangwana. Because ndo vachava maleaders enyika yedu. Isu tiri pano nhasi tichaenda mangwana, ivo vachasara vachitora nzvimbo dzedu. Saka toda kuvapa knowledge nezvavangakwanisi kuita pafarm ipapo.
Vanoda kupinda nemwi chechi vangazviita mazuva api, panhamba ipi, uyezve vanenge vachida kutaura nemwi pamusoro pezvose zvamataura izvi vanokubatai panhamba dzipi?
Vangange vachida kuti vapinde pachechi isina madziro vanogona kundibata panhamba yangu inoti 610-400-4495 kana kundibata paemail initial c masuka at gmail.com. Tinokoka unyange mafundisi ekumusha.
Tinotenda zvikuru Pastor Masuka. Vanenge vachida kutaura nava Masuka vanobatika pa phone number dzinoti 610-400-4495 kana kuti paemail yavo cmasuka@gmail.com. tinotenda chaizvo vaMasuka.
Regai ndiverenge kuna Second Chronicles 7:14. Ndinoverenga hangu nechirungu. Inoti, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I'll forgive their sins and will heal their land.
Baba nemusara Jesu, tinoda kukutendai, tinoda kukupa imbiri Jehovah.
tiri kuteera shoko renyu ramataura apa inini kuti vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa vakadzoka pakuipa kwavo, ini ndichavanzwa ndiri kudenga ndigovaregerera zvivi zvavo ndigorapa nyika yavo. Mwari wangu natenzi wangu Mambo Jesu, tese tiri vatadzi nekuti shoko renyu rinotaura richiti kana tikati hatisi vatadzi tiri varevi venhema. Zvino tinonamata kukumbira kuregererwa, tinonamatira mhuri yeZimbabwe yose kwairi kwose mumadhayasipora ose, mhuri yeZimbabwe iri muZimbabwe, tinonamatira hurumende yedu nevatungamiriri vayo. Tiropafadzei Zimbabwe ipfuurire kuenda mberi, Zimbabwe idzokere kuva the bread basket of Africa. Zita raJesu rowanikwa richikudzwa. Amen.
Tinotenda chazvo Pastor Masuka.
Tinotenda zvikuru Pastor Masuka nehurukuro yavaita natanonoka wandi weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo Tina Siezenzela kubva kuna Dan Chanda na V. Kambo Tina Siezenzela kubva kuna Dan Chanda akabatana na V. Kambo karikurudzira vanhu kuti tizvibatire zvinhu zvedu nemaoko edu sezvakurudzirwa nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa. Pane mutambo uri kutambwa izvino pakati pe Liverpool ne Manchester United ne Manchester City we English Premier Soccer League. Liverpool yakatungamira 4-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera regaitarise musoro yenhau zvakare. Vakawanda vokurudzira hurumende yava Munangagwa kuti isadzamba dzamba panyaya yegukura hunde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.